Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 22/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini chanonoka wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uremu hwedhora remunyika huri kuramba huchidzika. Hurumende inobvisa mutemo wanga uchirambidza vanhu kufamba-famba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti curfew. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uremu hwedhora remunyika huri kuramba huchidzika zuva nezuva kana tichienzanisa nedhora rekuAmerica. Svondo rapera dhora reAmerica raitengwa nemadhora emunyika mazana matatu ane makumi matatu nemasere $338, asi svondo rino dhora rekuAmerica rava kutengwa nemadhora mazana matatu nemakumi mashanu nemaviri $352. Kudzika kweuremu hwedhora remunyika kwava kukonzera kuti vashandi vazhinji varambe mabasa vachikurudzira hurumende kuti ivabhadhare nemari yekunze. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana vatengi vasina chivimbo nedhora remunyika hapana chinobuda, vachiti chinhu chekutanga ndechekuti hurumende iratidze vatengi kuti mari yavo inokosha uye haizofumi yadzikira uremu hwayo.
Mamiriro edhora reZimbabwe ndoyandakambotaura kuti harina simba, zvekare mamezhas angangonzi atorwa nehurumende sezvakamboita hurumende zviya izvizvo kurambidza mabhengi kukweretesa mari mabhizinesi, vachiti ivo zvichabetsera kusimbisa dhora reZimbabwe, isu vanoongorora tichiona kuti hapana zvazvinobetsera. Ndo zvazvakududzira ike zvino izvi kuti ko mamezhas aya akamboitwa paya akazoregwa achinziwa achasimbisa dhora iroro akazoenda nepi, iki zvino dhora wangu wamutserendeti riri kungodona. Zvekare zvino zvatinoona ku Reserve Bank zvokuti dhora rasvika pakati iki zvino radonha pakati, chokwadi ndechokuti dhora rakadonha kare. Kudarika pacho panonzi neReserve Bank ndo pariri nhasi, nokuti kana tikaenda muzvitoro tinotiona vanenge vakanyora pamusoro apo kuti exchange rate yedhora nemaRTGS mabhondi yava pa377 RTGS, tozonzwa isu konzi kuReserve Bank radonha kusvika pa 358. Chokwadi chokuti rakadonha kare, tikazobuda zvemumasupermaketi imomo toenda kublack market tinoona kuti ratosvika kuma500, saka rakatodonha nechekare.
Chii chiri kukanganiswa panapa kuti zvinhu zvirambe zvakadai? Chii chavangaita nokukurumidza kusimbaradza dhora reZimbabwe? Pane zvavangaita here?
Zvavangaita zvingava zvishoma zvinorema, nokuti maonero atinoita tichiongorora ufumi hwenyika handiko kuti unongoisa mabreak nhasi wototenderera wotarisa kwawabva. Zvinotora nguva matanho acho pamwe chete nokudzidzisa maZimbabweni kuti tikakwanisa isu kuvimba nedhora redu zvinogona yatinotiyo consumer confidence, kuti isu vatengi tose tikakwanisa kuvimba nedhora redu, nokuti handiroro rogara svika kwarasvika ikokoko. Tinoziva kuti kuna vana Nigeria naira rinotiwa kuma 400, asi vakangovimba naro vakabatana vachirisha zero, nokuti kutaura chokwadi hapana nyika yati yambobudirira pano pasi pose ichishandisa mari yemwe nyika kuti tinatsobudirana pachena. Saka hurumende zvaikaita apa kutotaudzana nava mabusiness zvekare kwete mava mabusiness chete kutaudzana zvekare nava tengi nokuti ndopandiona panokanganisa hurumende kuti inonyanyo kutaudzana zvakanyanya nava mabusiness hainyanyo kutaudzana zvakanyanya nava vatoti maconsumers vacho vakamirira kunotenga vasina chivimbo nedhora rachero kushaikwa kwechivimbo navatengi zvinoita kuti mari yenyika idone nokuti vatengi ivavo vacharamba mari yavo iyoyo saka hurumende ngaikwanise kugara pasi kana kutodzidzisa muzvikoro chaimo kuti zvinorevei kushandisa mari yomunyika imomo saka zvimatanho angaitwa matanho anogona kutora nguva asi ngatidzidzise kubvira vana vedu kupuraimari chaiko zvese kusvika kumayunivhesiti kana mumastreet kuti zvinorevei kwete kungoti mabhizinesi chete nokuti mabhizinesi okuona kwedu anenge asingatombotereri hurumende zvokuti vanogona kutaurirana nhasi mangwana mitengo yakwira zvekare.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuHarare neStudio 7. Pari zvino vashandi vezveutano, varairidzi nevamwe vanoshanda pasi pehurumende vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yabvisa mutemo wanga uchirambidza kufamba famba kwevanhu kubva nenguva dza12 pakati peusiku kusvika nenguva dza530 mangwanani senzira yokudzivirira kupararira kwecovid-19. Vachitaura mudare remakurukota nezuro, vakafanobata chigaro chegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere vakati hurumende yakatora danho iri mushure mekugutsikana nematanho ekudzivirira kupararira kwedanda iri paaripo. Vamuswere vakazivisawo kuti nguva dzekunge nzvimbo dzekutandarira dzakavhurwa dzakawedzerwawo uye dzave kuvhura kubva nenguva dza8 dzemangwanani kusvika nenguva dza3 mambakwedza ezuva rinotevera. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba vanoshanda vari kunorth carolina muno muamerica Dr Simbiso Ranga vaudza Jonga Kandemiri westudio 7 kuti idanho rakanaka rakatorwa nehurumende iri vachiti rinoratidza kuti covid-19 yave kuderera munyika.
Mr Kandemiri chaanenge taura ndechekuti idanho rakanaka rinoratidza kuti pandemiki yecovid-19 yakuderera muZimbabwe uyezve handifungi kuti yanga ichiri kushanda zvakanyanya iyo nyaya yecafew because vanhu vanga vari kufamba kuti varambe vachirarama day to day so but I think it's a good move. Idanho rakanaka.
Tiri kuonawo kuti vawedzerawo nguva dzevemahotera kuti vange vakavhura. Munotiwo nenguva idzodzo?
Ndinofunga anything chavari kuita chokuti veruzhinji vasununguke, mabhizinesi asununguke, chinhu chinenge chakanaka pamusana pekuti covid-19 chirwere among many others chiripo. Saka kuti zvinhu zvidzokere as close kuva normal kana kunge zvatajaira means progress and it also means kuti maindividuals kana vanhu umwe noumwe anenge ava kuti ndazviprotekta here in terms of kubayiwa nhomba and so forth nokuti the whole world is moving forward mabhizinesses aakudzokera back to normal things are returning back to normal asi as maindividuals kana kuti vanhu manje tiri tinofanira kunge taakuona ndakabayiwa nhomba here kana ndarwara necovid-19 ndinogara kumba ndinowana rubatsiro kuzvipatara as it should be.
Tiri kuonawo kuti mune dzimwe nyika covid-19 iri kunzi iri kusimuka. Hazvizokanganiswa here urongwa hwekurwisana necovid-19 zvaikwa nezimbabwe izvozvo?
Ndinofunga kuti mamezures anga ari kutorwa aya avanga vari kuita matanho avanga vari kuita ndo matanho atinotiwo ari drastic which means that pacovid-19 payanga yakanyanya kukwira pasi rese mamezures aya anga ari kutorwa nenyika dzese kuita kuti tivadzikise manumbers ecovid 19 since vanga vaita play catch up but sizvo zvatinoona covid idambudziko setuberculosis yekuti inenge iri mumcommunity asi manje tinorapa vane covid 19 nekudzivirira kuti tisaparadzirwa and yet vanhu upenyu huchienderera mberi the point is that it's not like covid is no longer going to be there but it's a matter of now kuti taakurarama necovid iripo matanho avapo mamajors aripo ekudzikisira chirwere checovid 19 saka ndo atinotarisira kuti achabatsira iwayo even though manumbers might go up and down especially nguva dzechando dzinoidzi
hurumende ine tarisiro yekunge yabaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% panopera mwedzi unouya munoona here vachibudirira kubata tageti iyoyo nezvazoitwa zvekuvhura mikana yekuti vanhu vafambe madirero
chandingataura ndechekuti tinotarisira kuti vasvike asi nemafambiro ari kuita manumbers I think is gonna take much longer than ma time scale yavanga vaina because dambudziko ravapo iye zvinoizvi handi nyaya yokuti mavaccine haapo kana nhomba hadzipo yava nyaya yokuti pane vaya vamwe vokuti havasi kuda kubayiwa havasati vaona need yokubayiwa saka yatingakurudzira nechekuti munhu wese asati abayiwa nhomba inokubatsira kuti chero ukabata covid 19 ukwanise kurarama so I think at some point you realize with you can only push so far and that's why ndiri kuti maindividuals kana kuti isusu vanhu tizinofanira kuzvitarisa toona ndakabayiwa nhomba here kana ndarwara ndawana rubatsiro nokurumidza here because pasi rese riri kuenderera mberi but that's not the same thing as chirwere hapasisina it just means that we are looking at it in a different way
avo vange vari chiremba vari nyanzvi dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kunorth carolina muno muamerica najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende inosara sure mune zviri kuitika nekuti inomirira kuona zvinoitwa nedzimwe nyika vachiti izvi zvaifanirwa kuva zvakaitika nguva refu yapfuura
vanhu vazhinji vezimbabwe vanga vasingatombozvizivi kuti pasine kefyu iriko nguva dzinotaurwa idzo kubva na12 pakati peusiku kusvika kuma5:30 vanhu vanenge vakarara saka kefyu yacho havatomboifila kana kuti iri kuita basa rei vanhu havana zvavanotomboziva tatatokanganwa nezvayo hurumende iri kusarira shure kwenguva denda recovid 19 iri riri kumhanya nespeed chaiyo hurumende inofanira kuona kuti yachinja chinja sokuchinjawo kuri kuita denda recovid 19 iri kana riri pasi sezvarakaita izvino ndo nguva yekumbopa vanhu mafreedoms avo panyaya yemask mandate hurumende yaifanira kunge yakatobvisa kudhara mask mandate iyi vanhu vombosasa nawo nokuti patiri yezvino tiri pachinhano chokuti izvo denda recovid iri ratova endemic kureva kuti chirwere chiri pakati pedu chiri kungopararira seflu yagara iripo sezvimwe zvirwerewo zvinongori endemic zvisiri kupararira neukasha hweepidemic saka vanhu vanofanira kumbopihwa maliberties avo vambosasana kana zvazochinja tikaona kupararira kwacho kwasanduka hurumende inofanirawo kuresponda zvakakodzeranawo nenguva iyoyo hai zvino vakasarira shure ngavachinje maitiro ipapo vafambirane nenguva kwete kusarira shure zvakadai kana kungotevedzera zviri kuitwawo nedzimwe nyika ngatiite zvedu zvomuzimbabwe tichifambirana nenguva
ko mamask Dr. Madzorera muri kuti ngaachirega kushandiswa here
mask mandate yagarisa maliberties evanhu ngaachiwedzerwa tidzokere panormal ndo zvaakufambirana nenguva yatiri
nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko kuti tinzwe tsananguro yehurumende imwe kambani yezvizvarwa zvezimbabwe iri kunetherlands yepfeka.com inogadzira hembe dzakasiyana-siyana kubvira kumucheno kusvika kune dzemitambo yakaita chirongwa chekutambira kuAmsterdam kuNetherlands vakomana vechikwata cheZimbabwe chemutambo werugby vanozivikanwa nezita rekuti maSables uko maSables ari kugadzirira kutamba nenyika yeNetherlands musi wemugovera mukuru wekambani yefeka.com amai Egdad Javure vanoti vakaona zvakakosha kuti vatsigire nyika yavo nekutandara nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda yeEurope vachifara zvavo vakasununguka. Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wefeka amai Egdad Javure kuti tinzwe zvizhinji.
Feka imhando dzehembe dzinotaura nyaya dzekuAfrica takanyanya kurerekera kuZimbabwe. Tinenge tichigadzira hembe dzekuti tinoinspirewa neZimbabwean colors, mavara eZimbabwe, kana mhuka dziri muZimbabwe, maprints and patterns, kana maheritage sites like Masvingo, the Great Zimbabwe. So nyaya idzodzidzi iwo zvinotaridza Zimbabwe zvinobuda mukati mumacollection yedu. Tinogadzirawo maactiveware nehembe dzekushandisa kumasports, masportswear.
Matipfeka inogadzira hembe dzemucheno, dzimwe dzinopfekwa nevanoita zvemitambo, dzimwe dzinopfekwa nevanoda zvemasvutu nedzimwe mhando dzepamusorosoro. Zvaakukusanganisa ipapi nekugamuchira kwamazoita uko vakomana vanotamba rugby venational team yeZimbabwe ava?
Zvakakosha stereki kwatiri kuti patinenge tichigadzira tinoita marelationship maconnections nemaclub as well. Saka patakanzwa kuti the Zimbabwe national team, the Sables, the rugby team is coming, iri kuuya kuNetherlands kuzotamba nemadutch, isusu tine capacity yekuti tiva hoste, and zvakanaka kuti tive nerelationship neconnection navo, tigone kusangana in a very relaxed environment.
Saka imi urongwa hwekuzochingamidzana nechikwata chemaSables ichi makazourongwa sei nanani ndivanani vamwe vamakakokawo vakanga varipo apa?
Saka takabva tacreate event tikakoka mamwe madiasporans ari muShengen area, tikakoka embassy kuti izotsigira nekungotaridza maSables kuti tinovasapota sei. Reason chikonzero taka hosta is because zvinoenderana nema goals edu sefeka. You know, tinoda kuspotlight Zimbabwe, tinoda kutaridza kuti, you know, kungave nemamwe macomplications asi kune zvakanaka, kune vanhu vanoshanda, kune vanhu vane matalent vatinogona kusupporta. And so taka create this function inotaridzawo kuti kune maZimbabweans ari kuno kudiaspora anosupportawo matimu edu ari local.
Tarisiro yenyu sepfeka nezvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe zvamugere nazvo mudunhu reNetherlands nemaShengen states akakukomberedza iwo iwayo ndedzipi?
Pfeka inoda kutora Zimbabwe yoisa paspotlight. And isusu tinotiwo seZimbabwean brand tinenge tichida kukurudzira mamwe maZimbabweans kuti tigone kusimudzirawo Zimbabwe yedu tega. Panouyawo matimu akadai tichienda tichinosapota. And zvakanakawo ndezvekuti generally maZimbabweans ari kunoku vari kutora magames aya, marugby games nemaworld qualifiers ari kuuyai in a positive way. Vanhu vari excited kuzosupporta and they have quite some belief and trust yekuti nyika yedu ichabudirira.
Avo vange vari mukuru wekambani yepfeka.com amai Egdad Javure vari parunhare kuAmsterdam kuNetherlands naEvans Zininga weStudio 7. Panguva iyo mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira uye vechidiki vachishaya mabasa, vechidiki vemapato akasiyana-siyana vanoratidza kuda kupindawo mune zvematongero enyika. Vechidiki vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanoshora bato reZANU-PF vachiti rauraya nyika uye hapana zviri kuitirwa vechidiki munyika. Sachigaro wevechidiki veCCC muBulawayo Tinashe Kambarami anoti zviri kuitwa nezanupf zviri kupa vechidiki shungu dzekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti zanupf inofanirwa kubviswa pakutonga vachiti zvakare ramangwana renyika riri mumaoko evechidiki.
Iki rapfuura takaita program yedu June 16 apo vechidiki vakasangana tichirangarira nekupemberera June 16 uprising yakaitwa kuSoweto ichirwisa hurumende neapartheid yanga iripo kuSouth Africa, yanga yakavadzvanyirira nekumbunyikidza kodzero dzavo semayouth. Saka izvozvo zvinhu zvinotikurudzira stereki, ende mayouth akasangana vakazvipira nguva ino kuti patinosvika 2023 hurumende yechimbavha yezanupf ichabuda. Zvanga zvichirwadza, zvanga zvichirema nguva yareba, but time yasvika nekuti mayouth akasumuka achinoregista neuwandu hwavo kuvhota. Naizvozvo tichiri kuvakurudzira kuti ngavasumuke vanoregista kuvhota. Munhu wese 2023 tinenge tiri papoint yekuti muyouth wese achanovhota, tichasumuka tese tichinovhota, ende tichazosumukazve tichinodefenda vhoti yedu, because kana tajaira kushanda nevanhu vanoba mari yehurumende, vanoba mavhoti zvese. Saka maziso edu akavhurika nguva ino, ende mayouth akatozvipira. Tinotenda programu yedu yakavakurudzira, yakavapa manyukunyuku ekuti vazive kuti upenyu hwedu muno muZimbabwe huri mumaoko medu sevechidiki.
Avo vange vari sachigaro chidiki veCCC muBulawayo, Tinashe Kambarami ari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Asi nhengo yevatungamiri yedunhu reZANUPF muMatabeleland kuda kwaShe Musaka anoti zvinofunga nevechidiki veCCC zvinobvisa tsitsi nokuti havaoni basa guru riri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Vane CCC vanhu vari kujoina ZANUPF nokuda kwemapolicies ayo akachena semukaka, akanaka mapolicies ezanupf. Ndo anoita kuti isu vechidiki timanye kuZANUPF kuita setichavhunika makumbo tichimhanyira mapolicies ayo, mapolicies eindigenization, economic empowerment, eland reform, mapolicies akukwezva vechidiki pamwe chete nemikana yemari yekuti tikwanise kuwana dzimari kumabhanga zviri kukwezva vechidiki. Uyezve pane makontrakti akawanda ari kupiwa vechidiki, asi veCCC havadi zvakare kuti vaapply vawanewo mukana wokuwana zvingavabatsira mukurarama. Chavo kuidini? Kuteerera vachitambira kure. Zvikanzi kana tikaita zvetikamanya tikanorima, varungu vanozoti nyika yanaka. Iyi nyika iyi tozotadza kuihwina. CCC haizopinde, kwete. Itai zvinoita kuti mubatsirikane nemhuri dzenyu nevabereki venyu. Tinokurudzira veCCC kuti ngavauye tivake nyika, nokuti nyika inovakwa nevene vayo.
Nhengo yevatungamiriri vevechidiki mudunhu reZANUPF muMatabeleland kuda kwaShe Musaka ari parunhare kuSiyabuwa kuBinga neStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, sangano reCenter for Natural Resource Governance rinokurudzira hurumende zvakare kuti isaenderera mberi nechibvumirano chayakaita nekambani yekuChina yeBayfar Investment iri kuchera marasha munzvimbo yeInde kuHwange, richiti izvi zvichavhiringa zvakaipisisa magariro neupenyu hwevanhu munzvimbo iyi. MuNewsday makare, mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera vanozivisa kuti vambomira kushandisa mutevedzeri wavo vaSaulos Chilima, vanofungidzirwa kuti vakatambira mari kubva kumuzvinabhizimisi Zinet Sata, uyo anopomerwa mhosva yeuori nemusi wechitatu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinonzi hambuya Lenin, ndiri Cape Town. Tachidango taura wafa msoro pe pababa wanga wachitana angura kutumano wano tuka wa muna angabwa wari kunzekwe nika andusaka wachizengwa. Andifu kuti mashoko aruta wana babao mashoko emunu mkuru anu na kuwaka. Nukuti chakaipa chakaipa achimbofa chakanaka. Hakuna nyika inonaka kana vekaramba wachita shakadaro yuvari wani wakuru. Kana wani wakuru toti unemu wana waku. Unevana wako, utevana wako kudaro. Wana wako wano waura ya umumana. Aura ya umumana iwo baba urambo wakanyara. Nishinopa chichichi miro chakadini kuna baba. Unonzuri baba pasina. Enisha ntu kuona ndesho kuti dai kwanga kuru kuti wamuna ngabwa wari serious. Nukuti wani wasa urai wakana uti wani wasa pondana wani wasa urawamuzi baba. Wano sana kumisa zonu shakadaro. Wamisa kudaro, deni wano uchirara mamuna shakalaka. Saka kana wachiramba wakanyara rainde wachiramba kutakuna shakadaro. Ini ndiro ngoti dai mari ambo baya omuzi kuhacho ambo baya wana wawanzo kuhacho kuhacho. Nudine wangu wale wawaru kufiru waka. Andifungu kutu wanga ramba wakanyara kwa wate wakapeta mahoko sa wawaru pita kudaro.
Mangana ni wa Shamalari Studio 7, ndikanzi Kiesi, Sharuma. Rikaindi taure merono na amai avo, wa taura shawano da avo, kuti amai, kana maka shawara imenika, ndipa imo yoko wazi. Kuya kuno South Africa isi nyori, tukuchambu zika kuno kutoto doo nika yeni. Imi ndi muru kujikane zanu piefu, nusaka muru kutawa kamuru kutese yeni. Mbukazi wasiru kujikane zanu piefu vese, kana wakaru hira nika iyo yoma ufetu, waru kutuo doo change mwenika. Imi makaita same, singade change, amunava naere, amunava zukuri yeri. Amunanga kwa wakata ora ni TCC ndo yeri kuita mirizonga. Instead ya kutuwa bada ni zevana ve Zimbabwe kote ngatuta kutuwa kuita mirizonga. Tibatani, tisa urayani. Bada amunanga kwa wakato supporters MPF waka shora CC. Chopuskara haka enda kaisi kwa mma chenu makumbu. Murugundu uza ere kuti jambuka ane chenu makumbu kujere kwa mwea. Zanu kefu mwote tukumbu.
Makadiko. Nindi nofara ndoda kupindura mai vanga vachaurawo vachitiwo sei muchiti pamango taura munoti munangagwa pamango taura munoti munangagwa kana vachidzi kana munangagwa ngavadye havo isi vamwe tiri kushupika ndosaka nichitaura kuti munyika maberekera ingwe hatichakwanisi kugara nezvara hatichakwanisi zvinhu zvose zvakwira ivo vanoti zvakanaka kwavari ngavagare havo nokunakirwa kwavari kuita nezani yacho isusu vamwe hazvitifadzi nokuti vana vedu vakaurawa nezani iye zvino tiri kushupika tiri muno mudondo tichidzokera kuvazukuru ngavarege kutaura miromo yavataura mayavo vati munogara kusouth africa muchiita zvenhema.
Hallo pastudio 7, maswera sei. Tine zvichemo vagari vekukuruma Northern Cape. Takasungirwawo hama dzedu nesu wacho tiri kutosungwa. Maforena tiri kushungurudzwa kuno. Kana tasungwa vasi kutisiya. Vari kutora 2 months vachitiendesa kumakota. Vereti makota echiunge tine mhosva. Mhosva tinayo yekuti tiri maillegal immigrant. Bati kana ndabvumwa kuti ndiri illegal immigrant kangava ndidipoti. Vanoramba vachindichengeta kuti ndine mhosva imwe ipi hombe hombe yavanoramba vachindisa kurimaindi. Remand. Kuri kutonhora, teida unochengetawo mhuri dzedu kumba. Hakuna chikafu, vari kutinyima futi chikafu. Saka vari kutichengeterei. Tapota chimeno kuti tobatsirikawo sei. Kana kuine side remahuman rights ekuno kutiudzeiwo, taone mahuman rights acho tinenge tichida kuzivawo kodzero dzedu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uremu hwedhora remunyika huri kuramba huchidzika. Hurumende inobvisa mutemo wanga uchirambidza vanhu kufamba-famba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti kefiu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.